Isisu tine munhu anogara ku Nasapot atombotipira nyaya dziri kuitika ikoko ku Nasapot. Asi hatisi kufara nenyaya yekuti tatanga nekuona madecisions achitorwa tisati tapiwa kuti zvange zvakafamba sei. For now, tamunyorera minista musi wechitatu. Takanyorera minista tichiti kubva pakabuda forensic audit, isisu stakeholder hatina kumbobvira tapiwa document iroro. And tinota kuziva kuti iye minista ari kutora matano api pane zvinyorwa zviripo kana kuti marecommendations akazobuda muforensic audit. Kana pari nyaya dzekuti pane vanhu vakaba nezvipi zvichaitwa, kana pane vanhu vakatora mari vasingafanirwa vachitora, NASA icharecova here mari idzodzo?
Tsamba yenyu yati yapindurwa here?
Haisati yapindurwa naminista. Takutonzwa kuti minister already ari kuimplement a part of the forensic audit kuti maexecutives aya akanongedzerwa neforensic audit vapiwa mukana wekuti varesponde to the report kuti vazigeze kuti ivo havana nyaya here dzavakaita. Saka tiri kutarisira kuti maexecutives aya achapiwa mukana kuti vazvipindurire. Tinomirira vashandi, hatifariri kuti mushandi ongoendeswa kumba asina kumbobvira apiwa mukana kuti ataure kuti maallegations ari kupiwa aya ari kuti chii nezvavo.